Pa studio wanamukoma jonga, wanamukoma jonga, muri sei nebasa renyai wa esinofara chaezo renepe nyuro, za mnoti pakura za chokwa dizi. Wanawe Zimbabwe, jinoti muri sei kwese kwa muri koko. Wakumana pa Zimbabwe, paka oma, wakumana pa Zimbabwe, paka oma, nyikae Zimbabwe, yakango siki baba mubano, washoma, vasinga kwani, chanza cha baba. Wakumana shaka oma, wakumana shetika Zimbabwe, ukaona munhu umwe chete chakushaiko achitemanisa misoro yevanhu, mamilioni ari muZimbabwe. Zvakaoma wakomana, zvakaoma. Zvinoitika muZimbabwe. Kana umbavha hungoita sekuti kwai kuparidza shoko raMwari kana kuti kunamata Mwari. Konaimi dai zvaidembo, hapana aizova murombo here? Hapana aizova murombo here? Vakomana muZimbabwe vanhu vanozvitamburira. Vanozvitamburira kuhusa urombo chaiko chaiko. Ivo hapana vezvana apa, vasingaendi kotsvaka mabasa, vanongoswera vachingotevera nendari mimisha uko. Hapana munoda kurohwa here? Munohusa tsitsi chaizvo chaizvo.
Studio makadi zvenyu maStudio 7 iko vashamarari vanotipa zvese zvakasiyana siyana munyika. Pane chirongwa chamaimbotaura vanhu veStudio 7 kuti tichange tichiita paweekend chamaititipe matitles ataifungidzira pakuti tinganzi chirongwa ichi ndechei. Makava tochishofa here, makachisa mumashelfu here mukaita sei? Hatichazivi kuti muchazochiwisa here chirongwa chiya kana kuti hamuchichauyi. Chakaperera kupi chirongwa chamaiti chinenge chaitwa chemadzimai here pawekendi apa? Zvakanyangarikira pai?
Alo, pastudio 7 muri sei. Kuuyu anonzi Damba uyu sei achitaura kwasinouswera? Sei achitaura kwasinouswera? Anotaura kuti anzi vanhu vetriplec ndouya kuzotirwisa tiri pamusangano. Iwo wambopinda sei muhofisi macho? Handitozopinda muhofisi manu mushure menguva watorwisa vanhu vetriplec. Saka anoti anzi isusu hatina waya marori. Iwo marori atooneka achiubva nevanhu vemdc vachirwisa vanhu vetriplec bcause muhofisi angakahodwa nevanhu vetriplec. Saka Damba uyuko aibro damba chero. Hapana zvozika mwapo, hapana kana wapi.
Muri sei Studio 7? Inini ndaida zvangu kuti avo goga vecitizens kuti munhu mukuru zveshuwa anga atsigira kuti more blessing asavigwa. Ko isu vana vadiki tozoita sei? Muri kutoshungurudza mweya waMwari. More blessing waifanira kuda akatoigwa kare akandozorora. Haiti handipopi pane point yangu, ndiruda zvangu kutaura nepamusoro peSouth Africa kuti mamembers ari pafrandapo vezanhu redzai kuti mutaure neSouth Africa kuti isiyane nezvainoda kuita zvekuda kubata Putin kana achinge asvika kuCape Town uko. Ndozozoona iri pakaomesa stereki. Chinotsva chepasudhani vakabata Putin kuCape Town uko.
Pastudio 7 apo. Zviri kuitika mumatare zvinorwadza. Onai zviri kuitwa ngari vhumu. Varume ngatitapfuurirano kudemonstrator kana kurwisana navanhu. Ona izvezvi izvi vakanangana nevanhu vari muTriplec vari muzvigarwa, wangobatwa chete anovharirwa for 2 years 3 years, wobva ataura kuti haachakondesi kana kuwanikwa achiite rimwe basa rokuti asarudzwe navanhu kuti vaende muhurumende. Saka ngatizvichenjerere hama dzinodikanwa, kana tichide kuyambuka gungwa dzvuku iro kai, ngatiite vanhu vanoshanda naMwari, vanoziva naMwari somutungamiriri wedu vachamisa. Ndatenda hama dzinodiwa paStudio 7.
Muri sei Studio 7? Inini ndaida zvangu kuti avo goga vecitizens kuti munhu mukuru zveshuwa anga atsigira kuti more blessing asavigwa. Ko isu vana vadiki tozoita sei? Muri kutoshungurudza mweya waMwari. More blessing waifanira kuda akatoigwa kare akandozorora. Haiti handipopi pane point yangu, ndiruda zvangu kutaura nepamusoro peSouth Africa kuti mamembers ari pafrandapo vezanhu redzai kuti mutaure neSouth Africa kuti isiyane nezvainoda kuita zvekuda kubata Putin kana achinge asvika kuCape Town uko. Ndozozoona iri pakaomesa stereki. Chinotsva chepasudhani vakabata Putin kuCape Town uko.